matunhu wakatasana ndambudziko remhuka dzesango iri anosanganisira masvingo kunzvimbo dzakaita sebhikita negutu kumatebeleland north kunzvimbo dzakaita secholocho newange uye kumashonaland west mumwe mugari wemubhuku rekwamakonese kwaiche chimombe kwagutu ambuya rosina gonese vanoti
takambotanga paryiwa mombe yanga yatoita zvinyanga kwauti masaitorufu harure anotorira kana kuma8 chaiko haachatotipindira kana mudzimba
mugari wekwachikuku kubhikita vagari kaishumba avo vari pedyo nenzvimbo inochengeterwa mhuka yedeu reconservancy vanoti pazvikara zvose mapere ndiwo ari kunetsa
hatisana kurara takavesa moto kwazviri kuzeikuti dzedu dzisajiwa ende zvakuafekta nekumatanga edu mombe dziri kujiwawo vhichi mombe dzacho ndezvatinorima nazvo
mambo chutu vekuhurungwe vaabhembasera vakurudzira hurumende kuti igadzirise waya dzenzvimbo dzemhuka dzavati dzimwe dzakaiswa kare kare nyika isati yawana kuzvitonga kuzere
senzainge ariko andare kare kare ma1940s andkawaizita one out
asi vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vanoti vamwe vanhu vanoba fenzi dzinenge dzakakomberedza kunochengeterwa mhuka munyori mukuru muhofisi yegukuta remasvingo dr admopa dzakavambwa vanoti vakatambira zvitemo zvekurura kwemhuka dzesango vakakoka gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika vamangaliso ndlovu
saka tirikushanda newewild life vachidzidzisa community yedu zvakadaro zvichinge zvaisika vanhu vakurumidze kuripota vachivezimpacts vari kuzokurumidza kuita kamiri kuzogadzirisa
vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi rinochengetedzwa mhuka rezimbabwe park and wildlife management authority vatinashe farao vati hurumende yakaisa parutivi homwe inobatsira vanenge vaurayiwa kana kukwadzwa nezvikara zvesango
hurumende nemuono wayo mugore rapfuura vakakwanisa kubudisa mutemo mutsva unonzi iwo human wildlife conflict relief fund uyo unobatsira kuti vanhu vachengetedzeke kana vanenge vakuvara vaonewo kubatsirwa nekurapwa vanenge vafirwa zvisingodaro
varimi vari pedyo nenzvimbo dzehwange national park vanoti vakarasikirwa nemombe 200 gore rino madhongi huku nembudzi ndezvimwe zvezvipfuwo zviri kudyiwa nemapere ndakamira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba